Maita basa vazulu nemubvunzo wenyu hongu tiri kutarisira mukuru weIran, president weIran, kushanyira nyika yedu ino yeZimbabwe musi wa 13 July. Apo vachashanya kuno kuzovandudza ukama hwakadzika hwagara huripo pakati peZimbabwe neIran kuti tihutore tiise kune rimwe mhando yepamusoro.
Kudyidzana uku kwakatanga rini chaizvo vamugejo?
Sezvamunoziva, Zimbabwe neIran yakatanga ukama hwayo kubva mugore re1983. Ndiro gore rataka pachirungu tingati establish diplomatic relations pakati penyika mbiri idzi. Saka kudyidzana kubva gore rero kwange kuchingoramba kuchingenda kuchienderera mberi.
Saka nyika mbiri idzi dzinodyidzana panyaya dzei chaidzo?
Tinonyanya kudyidzana nenyika iyi yeIran mune zvemigodhi, mune zveutano, mune zvekurima. Saka tinotarisira kuti kuuya kwemukuru weIran kushanya kuno kuZimbabwe kuchatora ukama hwedu kuhuindisa pachidanho chepamusoro-soro, sezvo tagara tichidyidzana zvakanaka fani nenyika iyi.